Very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Roundtable on Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, August the 18th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at developments currently unfolding in Kenya in the aftermath of the announcement of Deputy President William Ruto as the winner of the closely contested presidential race and Raila Odinga disputing the results. President-elect Ruto announced yesterday he would be setting up his cabinet regardless of the legal challenge that may come from his rival Odinga. But the Constitution prohibits him from making an official cabinet appointment if he's being challenged in court. Let's listen to what he said in a report from Associated Press.
Blackmail, intimidation, threats have come to a stop. I want to promise the people of Kenya that our administration will have nothing to do with the blackmail we have seen, the threats we have seen, the fear that has been sold around the country, that you cannot talk to this or that person because they don't share your political view. There will be no room for exclusion of any part of the Republic of Kenya. We are going to govern in a manner that makes sure that no part of Kenya is left behind. I expect that the public service will serve Kenyans equally, without any preference to tribe, communities, or any preference to political affiliation.
That there was President-elect Ruto. Meanwhile, in a press conference in Nairobi yesterday, Odinga's running mate Martha Karua remained defiant, saying her party would explore all legal and constitutional avenues to get their victory, she said had been deferred.
On the matter of the election, ours is victory deferred, but it's coming home. And that's the message to everyone. As we explore avenues, all legal and constitutional avenues, let everybody know victory is coming home. Our figures show that we command the National Assembly. Just like I said the last time, the Senate, our competitors are up by one, but the National Assembly we command.
That there was Martha Karua speaking in Nairobi. Mr. Odinga also reiterated that his party had given elected leaders a brief about their plans that they were going to take and have the approval of the Azimio coalition to implement these steps.
They've given them a brief as where we are with regard to presidential elections, and they have approved the steps that you have decided to take as a Azimio coalition.
That was Raila Odinga speaking about the plans his party has. Outgoing President Uhuru Kenyatta lost several powers when the Kenyans went to polls on August 9, 2022, and is now in temporary incumbency phase. Under the Kenyan constitution, Mr. Kenyatta cannot wield power to appoint people to key positions and cannot pardon convicts. Because Mr. Odinga has indicated that he is challenging the result in court, his actions are plunging Kenya into a constitutional crisis that will see if Mr. Odinga files a petition in the Supreme Court, the National Intelligence Service not briefing Mr. Ruto as enshrined in the Constitution. The Supreme Court will determine the petition within 14 days from the date it was filed, and its decision will be final. Three of the seven judges going to hear this petition election were part of the justices that nullified Kenyatta's re-election in 2017. Nasi muchirongwa tiri kutarisa sarudzo dzemu Kenya idzodzoita mutauro wakanyanya mushure mekunge vaodinga avo vanonzi vakakundwa navaruto vati havasi kutambira zvakabuda musarudzo idzi uye vari kuenda kumatare. Varuto vakazivisa kuti vachaenderera mberi vachigadza makurukota avo kunyange paine kusawirirana nezvakabuda musarudzo idzi, asi pasi pemutemo Varuto havakwanisi kugadza dare remakurukota kana dare repamusoro-soro risati ratambira kuti ndivo vakakunda musarudzo iyi. Vaodinga vane mazuva manomwe kuti vakwidze nyaya yavo kumatare sezvinodiwa mubumbiro remutemo. Kana nyaya iyi ikapinzwa mudare, vatongi vanofanirwa kuzeya nyaya iyi mukati memazuva 14 kubva musi wakasvitswa magwaro ekupikisa mudare iri. Kupikisa kwavaodinga zvakabuda musarudzo iyi kunosiya zvinhu zvisina kumira zvakanaka muKenya. Pari zvino vaKenyatta havachina masimba akawanda kubva musi waenda vanhu vemuKenya kunovhota musarudzo. VaKenyatta vakangobata matomu uye havakwanisi kudoma vanhu vavachaisa pazvigaro zvepamusoro, ukuwo vasori havakwanisi kunge vachiudza varuto zviri kuitika sezvo vanenge vachipikiswa mudare. Dai pasina kupikiswa, dai varuto vachisangana nevakuru vakuru vevasori vanobva kuNational Intelligence Committee vachiudzwa mamiriro akaita zvinhu semutungamiri akamirira kugadzwa pachigaro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kutarisa zviri kuitika kuKenya. Regai tinzwe kubva kuna muzvinafundo Gadzirai Gwekwerere vanova chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa kuFlorida vachitaura nezvingadzidzwe neZimbabwe kubva kune zviri kuitika muKenya.
Isu sevana veZimbabwe tine zvakawanda chaizvo zvakanaka zvokudzidza kubva kusarudzo dzakabva kuitwa kuKenya. Chekutanga, tinodzidza kuti kuKenya vanopikisa nevagara vari panyanga vari kutonga vese vanga vachipuwa mukana pangava pazvivhiti-vhiti kana pamukana wokuita macampaign rallies, magungano okutsvaga vatsigiri. Saka tinoona kuti kuKenya vaOdinga vanga vari kuopposition navaruto vanga vari pautongo vose vanga vachingopuwa mukana wokuti anoda kuita magungano vanosununguka navanhu vavo vanovadawo vanovatevera vanoita magungano avo muhunyararo. Vari kuopposition vaOdinga ungachiita magungano avovo muhunyararo. Kwozoti chivhitivhiti chenyika changa chichingotepfenyura zvisinei kuti ava ndivanokwikwidza vari panyanga here kana kuti vari vanopikisa. Saka izvozvo zvinhu zvatinofanira kudzidza seZimbabwe kuti maopposition parties apiwe mukana wokutsvaga rutsigiro murunyararo uye vasingamiswi. Tongonzwa zvonakurirana sezvinoita muZimbabwe kuti mapurisa amisa icho nenge azoti mutemo wokurambidza vanhu kuungana zvinova zvinotyora kodzero dzavanhu nebumbiro remutemo renyika ratinoti constitution. Nokuti constitution inobvumidza vanhu kuti vaungane parunyararo vachiita zvavanoita chero zvamatungirwo enyika chero kutsvaga rutsigiro. Tinoonawo zvakare kuti madzimai anga ane mukana wakanaka chaizvo neuwandu hwavo vachitsvagawo rutsigiro pane zvematongerwo enyika. Saka izvozvo zvinhu zvatinofanira kudzidzawo muZimbabwe kuti madzimai awaniswe mukana wokuti vazvishambadze uyewo wokuti vawane mukana wokubatsirawo mukuumbwa kwehurumende nokutongwa kwematunhu kana kutongwa kwenyika chaiyo. Tinozviremekedza izvozvo. Kwanga kune runyararo kunyika yeKenya, tinosiwanzonzwa zvinoitika muZimbabwe ndingatipa muenzanzi we 2008 kana iwo we 2018 takaona vanhu vachizopfurwa nepfuti chaidzo nama live bullets namauto.
that there was Professor Gadzira Gwekwerere, a Zimbabwean living in Florida, giving her view on what Zimbabwe can learn from the Kenyan experience. Another Zimbabwean businesswoman and female rights activist in Canada, Sharon Jobo, also gives her take on the Kenyan elections and urges women to register to vote so that they can participate in next year's election in Zimbabwe.
Enguthande kakhulu ngokhetho lweKenya yokubana kulolu khetho bekulabo mama abanengi akade bethatha ingxenye be-step forward bengama-candidates kuleyi election. Imbiko ephuma khona eKenya iveza or ichaza ukubana lonyaka bathole omama abanengi than emandulo ababeyingxenye kulolu khetho. Esingakufunda njengelizwe leZimbabwe from ukhetho lolu lweKenya yikuqakatheka kokubana nxa ukhetho soluphelile impumela yokhetho kayibikwe ngokushesha, kungabi lo lesikhathi eside esidlulayo phakathi kokuqeda ukhetho lokutshela abantu ama-results aphuma kulolu khetho. Imbangela yokubana ngitsho njalo yikuthi esikhathini esiningi sithola ukubana nxa ama-results okhetho engaphuza ukukhulunywa abantu bagcina besiba lemsolo, abantu bagcina bengelathemba ukubana ama-results lawo abawatholayo ngama-results aqinisekileyo yini. So isisindo sama-results engani siyehla ebantwini, baya phela ithemba, ababili ithemba kubana ama-results lawo ngama-results awangeqiniso, ngama-results aqinisekileyo. So esingakufunda njengelizwe leZimbabwe kubana nxa kungatholakala i-technology ephathisa kubana nxa abantu behlanganyela kukhetho ama-results abe ebalwa in real time, abantu bebe bebona ukubana kuphumane kulolu khetho, njalo ama-results, total results, ahle a-communicate ngesikhathi. Lokho kuyanika i-credibility ku-results ephumayo kuleyo i-election. EZimbabwe okwakhathesi simatasatasa sikhangela sikhankasa ukubana abantu babhalise ukuba lengxenye kukhetho. Nxa ungabhalisanga ukuvota awusoze ukwanise ukuvota. So engikukhuthazayo ukubana abantu baphume ngobuningi babo bayebhalisa ukubana labo bakhethe, ikakhulu omama kumele siphume njengamanina siyebhalisa, bayebhalisa ukubana bahlanganyele kulolu khetho oluzayo ngo-2023. Nxa ngisitsho njalo ngiyananzelela ukubana omama zikhona ingxaki ezibapreventayo ukubana bayebhalisa ukuhlanganyela kukhetho. Ezinye ingxaki lezi zifana lokuswela isikhathi. Omama okubenza baswela isikhathi ukubana imisebenzi abayenzayo endlini imisebenzi emnengi njalo ebathathela isikhathi eside.
That there was businesswoman and female rights activist Sharon Jobo speaking to Studio 7 in Canada. Now let's take a break, but please stay tuned. For those that have just joined us, we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now for perspective, we are joined by our guest, Margaret Zinuwe, of the training monitor. She is a training monitoring and evaluation officer at the Women's Academy for Leadership and Political Excellence. Good evening and welcome to Life Talk.
Good evening, Marvin.
Ehe, aiwa tinokuchingamidza hii nemufaro. Tinoona kuti muri mumwe weavo vakakwanisa kuenda kunoona zvanga zviri kuitika kuKenya kuma elections. Mukatitsananguriro kuti makaona zvakamira sei.
All right. Isusu tanga takambo nemadzima yatinotrena noda kuzova nokwidzidza kupinda muzvigaro zvamapato ese muZimbabwe. Takwanisa kuenda navo kuti vakwanise kunongoya nekudzidza kuti ndezvipi zvavangaunza kunyika kwedu. Saka isusu mukuongorera kwatakaita takaona kuti vakadzi kukwikwidza kwavo muzvigaro zvekamusoro zvinoizwa upresidenta kuri pamashoka zero kwakusina madzimai akwanisa kukwikwidza kuva purezidendi. But for 4 of my president aikwikwidza vanga vane 3 vavo vanga vane madzimai eka mavice president. Zvinova zviri zvechinhu chaipoindawo kuti pane hope kuti madzimai achapindawo muzvigaro. But kune zvimwewo zvigaro zvakasiyana like magavhena, maMT, takaonawo kuti pinda madzimai aikwikwidza ende vamwe vacho vakakwanisa kuwinawo. Ende takafara kuona kuti kune madzimai echidiki aikwanisa kukwikwidzawo achitorawo zvigaro ende vamwe vacho vakakwanisa kuwinawo. Zvimwe zvinhu zvatakaongorora zvatinotarira seorganization zvatakakwanisa kuti dai tikadzidzawo muZimbabwe dai tikazviindawo muZimbabwe ndezvekuti takaongorora kuti Kenya anobvumidza vasungwa vanogara mumajeri kuti vaya vanokwatidza their right to vote vanobvumidza kuvhota vari kuimana emajeri akasiyana vanenge vari zvinova zviri zvinhu zvakanaka. Takaongorora futi kuti kuKenya vanobvumidza vagari vanhu vazvizvarwa zvemuKenya zvikunyika dzakasiyana like madiasporians vanobvumidza kuvhota kwavari ikoko zvinova sii zvinhu zvakanaka tiongorora semuZimbabwe maZimbabwe background are making Zimbabwe and they are nosiyirawo kuva vanovhotawo munyika mavo. So kana zvisi chikwanisodo yataiti zvinhuvo zvinokopiwa vakwanisawo kusati maZimbabweni avhote ari kumatiimana akasiyana. Also ndakanotsa kuti maelection official maelection agent akanga ngari vana vechidiki ende madzimai aiinkludwa inova a 16 muwomen's empowerment movement kad madzimai akainkludwa acharamba achiva nechidokadoka chekubatsira zvinozoita kuti pave neequal representation of women in all decision making positions.
Maybe if you can just take us through, what's your takeaway? What would you say Zimbabwe can learn ahead of its own elections in 2023 that you observed in Kenya?
Okay, my major takeaway, and then you're a good teacher. Mukuongorora kwatakaita takaona kuti pane campaign period yese yakaitwa murunyararo tinoona kuti makore apfuura muZimbabwe kodzero dzemadzimai dzinombunikidzwa panoitika violence yakawanika ende kuti madzimai akanda agova notaku asingadi kubatawo mukukwikwidzawo muzvigaro zvepolitics. Saka kana chise Zimbabwe ndiva chinhu chakakosha chachinofanirawo kubudzidza from Kenya kuva kuti our political environment ive isina violence pasina kumbunikidza zvekodzero dzevanhu vete zvitwe ine free manner mapato ese achikwanisa kukambena zvakanaka pasina anokanganiswa.
Maybe if we can go into English for a little bit. We heard a lot of the monitors that went to Kenya saying that there was some kind of a women's center that was sent up just to cater for, you know, issues that women were facing. Tell us a little bit about this. Okay, I'm saying there was some kind of women's center that was at some of the polling stations where women could come and discuss about some of the problems that they were facing during the actual voting. Did you witness anything? What did you see on the ground?
Okay, unfortunately for us, my polling station at Kagayenda, Kawanda, I've never found any women's center for us specifically.
Asi kune vamwewo vakaenda vanga vachiti kwaiitwa chii?
Kune vakaenda isusu pamatakanzwa vakangoti vakaenda aitanzi kumba isi kuna tsvakozi chicken, Savakan doesn't say put him, Madimea Kanda I complain of Kraka Chica for polling station at 6. I don't know if I'm going to be able to get my 6 years. I don't know if I'm going to be able to get my materials. I can't come IEBC to Kenya. I'm not going to be able to get 2 hours later.
Maybe just going back to what you do actually at WALP, why are we seeing so many young women in Zimbabwe not taking up leadership positions? What's the drawback?
Okay. Alright, since we can go at my HB Kikanya, I could participate as my voters in this candidate. Nana Chowiri, Kutu can take his campaign, Modo Mari Nokubasia Kuta, like, can I put it for Tukubana? Later, I'll go to the nomination, go to Motion National Marriage Asian. Takamat Maya and Amarik have supported their campaign activity, have supported their leadership activity. Taka. Leadership, the social entrepreneurship, Madimai anosangana ne violence yakawanda pakuita mukutungamirira kwanyika. Saka mwacha anobva vachakakutya kungotora iti umwe akaitwa so, umwe akaitwa so. Sei ndakadanya muchinda mberi ndakaitwa sei semudzimai.
Regai timbopinda muchirungu muzvarezi nhumwe. If you can just, you just told us in Shona there what, why women are shunning taking up some of these developing or, you know, like decision making positions. Can you tell us in English, what are they saying are the challenges for women, especially young women, to take up decision making positions, especially in politics?
Okay. So some of the things like the political playing field is uneven. Where, like, already political parties are not providing political party lists that reflect gender equality. Because if you notice, some of these women, they actually want to compete and contest and lead. But then if you notice, they forward their names to their political parties. But then after the primary election, they don't qualify, they don't win. So some that is some of the drawbacks. Then there's no open space where women can campaign without fear of being intimidated or being labeled negatively. And the political terrain for women asserting leaders is tough because women do not have equal coverage as men to the mainstream media to campaign freely. So if you notice recently, there's too much hate speech against women or women on social media. So this is one of the major drawbacks for women. They feel like their name will be painted black. They feel, okay, what if my teacher is speculated on social media? What then my family will say? What will be my social position in the community? And also, there's no available political financing to support women campaigns, for instance, like promotional materials and upkeep for their campaign materials.
Going to the issue of registering to vote, we see, you know, figures coming in from ZEC are not looking very good when it comes to women that are actually registering to vote. Do you have any campaigns where you're actually trying to educate women to register to vote as well?
Okay, so it's Welfare Women's Academy for Leadership and Political Excellence. We campaign at, you know, 2.2 million votes for women from women. This campaign is going to be a very good thing. She could dream at my Kuta Kante Kumumbe Sakuno Vota. I know a Sakuno Vota, as you know, Kwan Sakuno Vota, Mai Kubato, the Ripira Ari. That's going to vote for a woman. To support her internationally, to make another freedom to go. And of course, I'm going to come back to us representing the issues that are pertaining to the women.
Please stay on the line, Musharezi Numwe. I have a caller. Hello, caller. Hello, Vamashava Makadi.
Vamakadi, what is it?
I want to reward it. No, Chingamiza Ipachirongwa. Trukta or an ememuri kupi.
Mutora nindiri ku South Africa East London.
Ah, taura iti inski.
Tinangoto wa suluma ira ni my elections. Apetu waku nilikiri.
Ku Kenya, taura iti inski.
Ku Kenya, sekutora kodi kusema ni wanti muzicha ni yeye kukenya I yeye kuti apa chando na chini kijagati 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 kanga ni sijei kukenya I yeye yeye kutora time kusaidi kwa dudu wa my elections. Because kukenya takataka kukenya wana waka ufuta zana kambi waka ufuta ni kunyararu. Sato shwiro uti ida zaiti kamu Zimbabwe. Ni kuvota kwe diaspora. Kuzimu za kati dadi kachezo. Zataka wana uti sinu zinenge zinu ita kuti kodro zema diaspora zinge zire metezo. Zutaka zufarira. Asia taka zuti tuke sana zine kutora time. Ma election za seta duziwa. Ni kuti akutora time utona unge ndo pakazi ya paku bili wabozi. Zaibuda musarudzo dzichirengo. Ni zvakazoitika. Asiri zvotakaona zvotakaona nemafambiro azvoti zvakafamba zvakanaka. Hazviradzi kuti zvakafamba zvakanaka. Zvoradzi kuti patime yakatwa pachirengo maelection pane chitoti chinenge chakaitika nekuti vhiki yese yavakatora vachirenga haina kutifadza ende takatoona kuti pane chaitika.
Saka imi munoona kunge Zimbabwe ingadzidza chii kubva apa?
Ndakatarisa kunyika yedu Zimbabwe. Tinoti Zimbabwe chaingatodzidza yakadzidza ipapo inyaya yekuvhota kuvanhu vari kunze kwenyika. Sarwa zviri kunze kwenyika. Ipapo ndo chekutanga chatakati dzidzei ipapo. Chechikiri takadzidza kuti maelections anofanira kunge achiitwa munyararo zvisina masoja anopindura mukati zvisina mapurisa asingachimbunyikidza kodzero dzevanhu vanhu vanenge vachiita zvavo zvakasununguka vasinga achikana kurwa nehani mona atakaenda kuKenya kwakusina kuvhiringidzwa kuvanhu.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma Maxwell Mashaya, mumwe weavo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona. Pane vamwe zvakare vanyora paFacebook page kwedu mukoma 4DM Tawanda, vanyora ivo vachiti zviri kuitika muKenya izvi chero timu yebhora inorohwa. Hapashaye mitauro takaona vapisto Mosimane varohwa mufinal pakaita mashoko but azvina kuchinja mukombe wakatoenda hawo. Aiwa, thank you so much mukoma for Bita Wanda for giving us your comment there on our VOA Shona Facebook page. But let's go back to our guest. Muzvare, pindai tinzwe pachirongwa. Murise. Hello, caller. Hello. Yes, hello. Muzvare, muchiripo here. Muzvare Margaret Zinumwe. Hello, okay. Chitupai mazwi nyekupedzisira muzvare Margaret Zinumwe.
Ore, ini mazwi angu akupedzisira ndinongori kudziro kuvanhu vechikadzi madzimai kuti madzimai tinenge dziri dzinzike kuti zvikodzero dzedu dzinzike hunge takwanisa kuti madzimai agova chitungamiriro hunge madzimai akwanisa kutirwa zvigaro zveutungamiri. Kana ndingakudza madzimai, let's go and register to vote and vote for a woman.
Thank you so much, and thank you to all those that are following us and also listening to us on all our platforms, and to our guest, our marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, saying let's meet again tomorrow.